Ambassador Nichols pamwe nenyanzvi dziri kubatsira mukurwisa chirwere chekorera dzakabva kubazi rehurumende yavo reCenters for Diseases Control CDC vashanyira musha weGlenview uko vaudzwa kuti korera icharamba iripo kana nyaya dzemvura nemasewage nekutakurwa kwemarara dzikasagadziriswa. Vakafanira kubata chinzvimbo chemukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Clements Duri vaudza Ambassador Nichols kuti kunyange hazvo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere chekorera hwaderera zvichatora nguva kuti chirwere ichi chipere nekuda kwekuti zvinochikonzera hazvisati zvagadziriswa.
Vawandu vevanhu vari kuuya kumakliniki edu vadzikira, saka naizvozvo tinotenda zvikuru zvakadaro. Asi kune zvimwe zvatinoziva kuti kana zvisina kugadziriswa korera inoramba inesu, zvakaita sesewage inoramba ichingoyerera nemvura inenge isina kuwanikwa yakakwana. Saka zvinhu izvozvo ndinofara kuti pane maminista akagara pasi, maminista akasiyana siyana ari kuedza kugadzisa dambudziko iroro rokugadzira infrastructure rokugadzira kuti mvura nenyaya yesewage zvinge zvichigadzira.
Ambassador Nichols vati hurumende yavo icharamba ichitsigira Zimbabwe munyaya dzeutano, uye kana Zimbabwe ikada rubatsiro America yakazvipira kuunza dzimwe nyanzvi kubva kuCDC. Ambassador Nichols vati mangwana chaiwo vachaita musangano negurukota rezveutano vaobhadhaya mwoyo kuti vazive nezvenyaya yekorera. Vatiwo ivo vanobatsira nyaya dzeutano uye dzimwe nyika nemamwe masangano vari kubatsira munyaya dzekugadzirisa nyaya dzemvura pamwe nenyaya dzemasewage. Kusvika pari zvino korera yauraya vanhu makumana nevapfumbamwe, uye vanhu vanodarika zviuru zvina vakabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga. Zimbabwe yakatarisana nedambudziko rechirwere chekorera icho chinorapika nyore. Chirwere ichi chakauraya vanhu vanodarika zviuru zvina muna 2008, uye vanhu vanodarika zviuru makumi pfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.